Nyanzvi munyaya dzezvembereko vaDennis Mulambo avo vanoshanda kukiriniki yeSpillhouse iri pasi peZimbabwe National Family Planning Council ZNFPC vataura kuti kune zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti munhukadzi kana munhurume asangane nedambudziko rembereko. Vaendera mberi vachiti kune vamwe vanozvarwa vaine mbereko yakadzikira kana kuti anenge akura pazera zvokuti vari kukurudzira dzidziso nechenjedzo maererano nezvenyaya iyi. Vamulambo vataura kuti munhu akasaita mwana nedzimwe nguva hazvireve kuti haazvare zvachose, asi kuti anenge aine dambudziko rembereko iro rinokwanisa kugadziriswa.
Pane honderi dzakawanda dzinokonzera kuti munhu asaita mwana. Number one, zvinogona kuti wakaberekwa wakadaro une yetinoti mbereko yako yakadzikira from birth. Number two, ndeyekuti wakura zera. Pozi tinokurudzira vanhu kuti itai vana before 35, but after 18 or from 18 to gender control. Topetokurudzira vanhu ngavaite mwana.
Vamulambo vaendera mberi vachitsanangura vachiti chimwe chikafu chiri kudyiwa mazuva ano chiri kukonzera matambudziko embereko.
Ndinosiyana munhu kuti munhu umwe anogona kutoti ari pa 30 years kana 25 years mbereko yake yadoupuwa kana ndaita ichiita zvakanaka. Saka zvinogona kutadzisa kuti munhu aite mwana. Ndo dambudziko rimwe dambudziko nderekuti vanhuwo ini generali kana kuti kazhinji kacho vanhu vava kunyanya kushandisa yetinoti maGMO aya, magenetic modified food.
Vaendera mberi vachidoma mhando dzevanhu vanokwanisa kusangana nedambudziko rembereko, zvikuru vaye vanomborwara nechirwere chepabonde chinonzi gonorrhea kana kuti drop nemahumunya ayo anozivikanwa nezita rokuti mumps pachirungu.
Drop zveinoita sa inogona kunga iri dominant mumuntu kutaura kuti irimo mumwiri mako bada iri njira dzidza especially kuvakadzi. Asi yakadaro inotogona kukwira kuenda kumachubhu, inodamaja machubhu. Maestiai anoane nzvimbo hombe panyaya yekushaya mbereko. Ende kazhinji kacho anoitika uchiri mudiki. Mudiki anini uchiri mukomana wezera diki uchada kufara ende wachinziwa. But paunozoda kuti mwana wakura manje zvakuraa.
Vataurawo zvikwata zvevanhu vanoshanda mabasa anokwanisa kudzikisa kana kuvhiringidza nyaya dzembereko.
Nzvimbo dzatinoshanda like vanhu vanoshanda maindastry anoshandisa mabhatri industry bhatri dzemota munoshandisa mino dzelead ine njodzi. Mupesticide industry vane maspray vanospraya spraya vaya malong distance truck drivers because vana vari pari pane heat mazuvano zvaana zvava matraka ari kuimprovawo kukatidya kati kudhara kuya aitobisa zvekuti munochazvi vari vanoshanda nemaradiation. Radiation ndirikutaura vanoshanda max-ray yemuchipatara anoshanda mune radiation like mamaini mune mamedawani simbi dzinobudisa radiation.
Mumwe mudzimai amai Susan Dzwenyambi vekune Handa Housing kudziva rasekwa extension vatsinhira mashoko ataurwa navamulambo vachiti vakanetseka zvikuru kuita vana nenyaya yokuda kumboita zvedzidzo yepamusoro.
Ndakanonoka kuroorwa nenyaya yekuenda kuchikoro zvekuda kudzidza izvi. Ndakaenda paUniversity of Zimbabwe ndikasenda mhiri kwamakungu. Ndakazoroorwa ndaane 35 years. Mbereko yakanetsa, murume anga kutoda kutondiramba. Ndakazoita mwana, ndakabva ndatozwa kuti regedza ndakabva ndipa mumwe wechituu. Saka ndine vana vangu vaviri.
Nyanzvi munyaya dzetsika dzepasi chigare Ambuya Priska Chizana vataura kuti ichokwadi kuti kune vamwe vanhu vanokwanisa kunetseka nembereko. Vakaendera mberi vachiti vazhinji vacho vanokwanisa kurapwa pachivanhu votozoita vana.
Vamwe vanhu vanenge vakatoberekwa vasingakwanisi kuzvara vana, asi vamwe vanhu vanenge vari vanhu vanobereka vakagadzirwa nemishonga yechivanhu kuti vageze zvibereko kana kunonzi kuuchikwa. Vakauchikwa anopedzisira aita mwana.
Munyori anoona nezvedzidzo musangano reZimbabwe Traditional Healers Association Zinata Sekuru Prince Sivanda vatsinhirawo mashoko ataurwa naAmbuya Chizana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Muzamiri.